Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, August 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kips Dube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about moves by some South Africans to forcibly remove foreigners from various jobs.
And to join our discussion, you can phone us directly right now on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com. For Shona, you can visit www.voashona.com and for Ndebele, www.voandebele.com right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we're talking about planned removals of foreigners from places of work in South Africa.
Mm-hmm. And Zimbabweans and other foreigners living in South Africa say they are very worried about the move by some locals who want to remove migrants from various workplaces, claiming that most of them are working in the country without proper immigration documents.
Some angry South Africans say foreigners are grabbing their jobs and engaged in illicit activities such as selling dangerous drugs, and therefore they will block all main highways on Monday and invade workplaces where they will fish out people without proper documents.
The South African government has already deployed large numbers of state security agents in some parts of the country, with indications that such moves would turn violent in townships where foreigners have in the past been attacked by local people. There were skirmishes between locals and foreigners in Pretoria yesterday over the killing of a taxi driver.
At least 62 people were killed in 2008 and 7 others in 2015 following xenophobic attacks in South Africa. Some Zimbabweans who were affected left the country. Today, students in Nigeria picketed outside South African-owned companies, demanding that the South African government should stop any moves to eject Nigerians and other foreigners from the Southern African nation.
So, joining the conversation right now, join us on this show and tell us about, let's discuss about this issue. Please note that we are live streaming on all our Facebook platforms, but I have just checked the VOA Shona Facebook platform and we seem to be actually streaming a different stream to what we are seeing right now. So we apologize for that and we will take corrective measures. But you can visit us on our VOA Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. But if you cannot find us there, please visit us online on www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. We should be streaming live there also, Gibbs.
Yeah, kuna manje ke marvelous njengo kucho kwakho. Yeah, khangela ukuthi as live streaming ngemfanelo kuma pages ethu eFacebook. Yes, bona ngazani sakulungisa khona lokhu. Yeah, namhlanje ke sikhuluma ngokwenzakala kule South Africa, sizokutwa ke ngomvulo marvelous. Kukhanya ngazani abantu be South Africa babengena emsebenzini bedinga abantu abasebenze khona ngale bengela mvumo. So bathi abantu laba abala incwadi ezivunyelwa yilizwe le South Africa. So bangena bebadinge bangathola uGibbs esebenza babuza isithupha babuze konke bathi kambe umuntu usebenza ngapi. Kuzobuya ke sizwile ukuthi njalo bazondiswe ukuthi kulabantu abathengisa ama drugs izidakwamizwa. So ke sibonile ke ePretoria kade ngani kuloku gijimisana izolo abantu abanye sebechisa lesitolo. Kuzobuya ke eNigeria namhlanje ke bekulamantu izifundi ekade sitshengisela phandle kwamakampani akwale South Africa City bangavele bebamba ama-Nigerians bazachisa indawo lezo kumbe baxotshe bonke abantu abakhona ngale ke kule Nigeria. Kuzobuya le DRC kuna ngale nakungazane bayajhinga le Zambia ukuthi vele like likwenze sizaphumana kutsho okumangalisayo. Uhulumende weSouth Africa kakhulume ngakho lokho. Singazi ukuthi kuhamba njani. Kodwa ke kulabanye futhi abeSouth Africa bathi akumelanga kwenzeka lokho. So kunjalo, Marvelous.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nemufaro. Hapana pachirongwa chedu pa Live Talk pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Uyezve tinoti isu nasi tiri kukurukura isu pamusoro pematambudziko ari kutarisana neavo vanoita mabasa ekutyaira atinoti aya magonyete. Tiri kuona isu kuti munzvimbo yeSouth Africa panga paine mhirizhonga yakawanda chaizvo pamusoro peavo vazvizvarwa zveSouth Africa zviri munyika imomo zviri kunzi hanzi zviri kuenda izvo zvichishungurudza vanoita mabasa ekutyaira magonyete vachityaira vari imomo muSouth Africa vamwe vavo vanobva kuZimbabwe vamwewo vachibva kune dzimwe nyika uyezve tanzwa kuti zvizvarwawo zvekuNigeria nasi munyika yavo yeNigeria vanga vari kuratidzirawo vari pamakambani anobva kuSouth Africa vachiratidzirawo kusafara kwavo nemabatirwo ari kuitwa vachikairi vemagonyeti vanobva kuNigeria nezvizvarwa zveNigeria zviri muSouth Africa uyezve tanga tiri kunzwa kuti nemusi weMonday kana kuti nemusi weMuvhuro pachange paine zviri kurongwa panyaya idzodzi dzemhirizhonga saka ndozvatichange tiri kutaura nhasi pachirongwa chedu uyezve toda kutora mukana uno kuti tikumbire ruregerero kune vavo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona pari zvino hapasati pane live stream yedu yatanga tiri kuti tikwanise kunge tichitaura nemi tiri ipapo asi kune avo vari kutinzwa paradio pindai muchirongwa uyezve mutipo fungiro yenyu kuti munoona sei zviri kuitika izvi regai timbonzwa hurukuro yaitwa nemumwe mutori wedu wenhau westudio 7 nemumwe anodhiraivha iye magonyete muSouth Africa kuti zvanga zviri kufamba sei zvii chaizvo zviri kuita regai timbonzwa kuti vatichii
zvino hazvina kumira mushe right now madrivers ose ndine vamwe vari vakatoburuka mumarori vari kutotya kuti vakutotyira upenyu hwavo kuti mafamilies avo achazorarama sei nekuti varume ava veATDF ava veorganization inoitwa ATDF vari kuterrorize vanhu I think mukanyatsotarisa mudictionary chaimo wedi rekuti terrorist ndo zvarinoreva nekuti vanhu vanenge vakurarama vachitya vasingazive kuti vanozopindana nezvipi nekuti vanhu vemuno muSouth Africa vanouraya and vanhu vavari kuda kurwisana navo ka vanhu vari very peaceful isusu hatina kudzidziswa kuti munhu anourayiwa sehuku takadzidziswa kuchengetedza upenyu hwevanhu and kana tiri vatyairi tiri parodhi tinotochengetedza upenyu hwevanhu nekuti zvinhu zvatinotodhiraivha zvinhu zvinotouraya dambudziko riri kuuya mushure mekunge hurumende yeSouth Africa isiri kutombotora kana any action yatendera ATDF kuti inge ichiita zvainokwanisa kunge ichiita kuburutsa vanhu marori vane mapepa nekuburikidza nekusvika zvakare kumacompanies kuvaridzi vemacompanies vachiisa mitemo yavo yavanoda of which vanhu vari mumarori umu havana kungoemployiwa just to be employed just recently apa last year but one we taive tichipinda mumaqueue ekuti tinoita resubmit vatirenyuire mapemits edu handite asi pari zvino izvi mapemits anoexpire 2021 kana hurumende ichiratidza kuti iri behind this inofanirwa kuti inge ichiita zve ichiregera vanhu vaserenze kusvika 2021 end of 2021 yavakapa vanhu mapemits right now taakuitwa kunge tisiri vanhu vari kushanda zviri pamutemo of which
aiwa apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mutyairi wemagonyeti anga ari kutarira iye achitaura zviri kuitika munyaya idzodzi dzekushungurudzwa kweavo vanoita mabasa ekutyaira magonyeti anga ari kutaura iye achitaura zviri kuitika kwavari uyezve nekuti anofunga kuti honzero chii kune avo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona tinokumbira ruregerero pari zvino pasi kubuda live yatiri kuita pari zvino Gibbs.
So what was the tech driver saying?
He's basically just literally explaining what we have been introducing here, that, you know, there are some issues that people are trying to see in the South Africa. He feels that the South African government is not doing enough to actually educate the locals that the people that are driving have papers. It's not that, that they're illegal. They are legal drivers and they are, you know, certified to work in South Africa. So he just, you know, he's saying there needs to be a better awareness program, but it is a problem.
I can imagine having illegal drivers. How do they clear goods?
Exactly.
You know, all those kind of things. Mm-hmm. Yeah, so okay. sicela ukuthi litsho ukuthi kambe lubona njani udaba lolu. Silethemba lokuthi sizathula abantu kade sibacela lapha ukuthi babuye kuhlelo. Umunye wabo nguDennis Juru, yena ngumongameli we-International Cross Border Traders Association. Usanda kwethula ke umbiko umbiko wakhe lapha awethuleyo uveza ukuthi bazaphindisela xa ukuthi kungenzakala. Uthi mbale ke kancane what this organization is saying. They're saying due to threats by South African nationals that on the 2nd of September 2019 they are embarking on an attack on foreigners or foreign national drivers. The International Cross Border Traders Association executive have resolved that if this plan succeeds, we are going to stop all South African registered trucks, buses, and flights to cross borders to any African nation. Foreign truck drivers have working permits and good working permits in that matter in South Africa, where some are using their valid passports pending the decision by the responsible authority to either renew their passports, their permits. We know what is going on. So I think you can hear what this guy is saying.
Mm-hmm.
Basically, nje bathi in South Africa ngakwenza konoku ukuthi ke ikhahlameze abantu abachayela izimoto. Labanye abantu kona ngapho ke kona ngale kule South Africa ngani kuzoba lokuhluphana ukuthize okunye okumangalisayo. Ikakhulu baza ukuthi kumiswe izimoto zakwale South Africa eziya kwamanye amazwe. Kumiswe njalo lamabhasi avele South Africa. Kumiswe njalo lendiza mchina ukuthi ziphaphe kwamanye amazwe. So lokhu kukhanyanzani asomdlalo Marvelous.
Aiwa tiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu ari panhare pari zvino va Dennis Juru. Tinokuchingamidza ipa chirongwa.
Makasimba here Isimaze na mukoma
Aiwa takasimba zvakare. Takasimba chaizvo. Mungatiitsana nguruwo taona maburitsa zvinyorwa. Nasi tatiri kuzviverenga pa Facebook page yenyu. Mungatiitsana nguruwo kuti zvinyorwa izvi ndezvei uyezve zvinobatsira sei vamwe vari kuita basa iroro rekutyaira.
Hongu ndofunga munhu wese ari kuziya pane kunyanya vanogara munyika yeSouth Africa. Pamwe chete nehama dzavo dzavakasiya kumusha, kwoitawo vamwewo vanozvarwa veZimbabwe vane chekuita nenhau dzevana veZimbabwe vari kuziya zvekuitika kuti musi wa2 September maSouth Africans ari kuti iwo achange achitsonongora achibvisa achitanhaura zvizvarwa zvekunze kwenyika. Tingatarisira tarisa kuti ndezvekupi kuZimbabwe here kana ndezvekunyika ipi, asi kazhinji tongwanzoziva here kuti vanenge vachitereya zvizvarwa zvemuAfrica. Havawanzoreya varungu, havawanzoreya machina, havawanzoreya maindia. Vanodherera kunyanya vanhu vatema saivo. Munhu wese ari kuziva kuti musi wa2 vari kutanga kurwisana nemaforeign nationals. Chechipiri ndechekuti munhu wese anoziva kuti ukanzwa vadaro vanhu ivavava havawanzonyepa, vanotaura chokwadi kana vachitaura nenyaya yevhiolence. Chechitatu ndechekuti ndofunga taakuenda kumaelections eSouth Africa, takaona kuti ANC yaitumira mamesages kumunhu wese isingasazi ndi yani, kusanganisira nemaforeign nationals achona vanenge vatumira mamesage achona aitaura iwo kuti izvoni tichikopedza maelections tida kudzinga maforeign nationals kuti vadiscriminate employment kuvalocals. Saka isusu taona kuti nguva yareba zvinhu zvakadai zvichiitika kuti maforeign nationals anourayiwa, anorohwa, anochisidzirwa nguva nenguva. Hapana nyaya yakaoma seyekuti kana uchisiedza waane 50 years, waane 20 years, waane 10 years, wabereka vana vatopedzawo chikoro uri muSouth Africa, wowanikwa zvichidzi uri kuda kudzingwa pawanga wachisiedza kana kuti upenyu hwako hwaapa denja. Vazhinji vakatotsara misha kuZimbabwe, vakatoroora nemuSouth Africa, zvekuti havatisina mumwe dzimba dzavainapo kuZimbabwe kuti munhu azvitanga kutangira kukara. Zvinhu zvakaoma sezvo zvizvarwa takatasa nezvizvarwa zveZimbabwe kuti vazive kuti vanonotangira papi. Saka isusu tazoti isusu zvakadaro tamboregerera nguva yakareba, asi hazvirevi kuti maSouth Africa, South Africa island iri kudenga yekuti tinoti aiwa pachazoya Jesu patsva no pacha zono la South Africa ndo mashona mune vanhu vachora ivavo saka tikuti zvoni kana vaita faizvozvo rwendo rwuro tikuti ingave mota ye South Africa GT North West kana ingave iri kuMozambique kana kuZimbabwe kana kupi zvako kana kuNigeria kana kupi chinisa kubudikidza nenhengo dzedu kana kuti newese angave achisapota muono wedu wekuti kana vamisa kuti maforeigners aasenze tichiona zvemaforeigners anitori nemapepa ekusenza vane mawork permit vane zvese zvakafanira kuti vange vachisenza kana vaita saizvozvo varatidza kuti vanoregerera vana vavo vachitova mutemo vachiisa mumaoko mavo naizvozvo taitawo saizvozvo tomisa hatina kuti tinorova kaita sei tikumisa zvese kana dziri ndega dzitinese ndege vanonzwisisa sere kunguva nyorera tsamba like last time tanguva nyorera tsamba vakamisa kuendwa ndege kuzimbabwe nguva nyorera tsamba hadziende kuzimbabwe ndoko mota dzinisa marori mabhazi zvichazvimisa saizvozvo
Aiwa, tinokutendai vajuru mumbobata makadaro tine vamwe truck driver vari pano vari panhare. Hello, mukoma makadi yenyu?
Aiwa, tinofara makasimba here.
Aiwa, takasimba. Minoti muda kushandisa zita renyu here kana kuti munotya kuti zvinozonetsa mangwana hatina yedu ndava nazvo kana musingadi.
Aiwa, munoshandisa henyu ndinoitwa Roni Mabororo.
Ehe, vamabororo, saka ime munodriver kupi muchienda kupi?
Izvi tinodriva tichitenderera muSouth Africa munzvimbo dzese tinosvika kwese maprovinces ese eSouth Africa uye tichibuda zvakare kuenda kuMaputo
titsanangurirewo kuti zviri kufamba sei ndeapi matambudziko amuri kutarisana nawo semadriva emagonyeti
zvinonetsa unotoshayapi kutangira nekuti pari zvino izvi vanhu vese madriva ose ari ku famba akabatira ura mumaoko nekuti bato iri kwandiri hatingangoti kwatiri tose vatyairi tinotoritora as a terrorist organization nekuti vanhu vemuno zvambotaurwa nemutauri akachitaura kuti vakapromisa kuti vanoda kuita zvakati vanozviita ende vanozviita mapurisa avo aripo pane dambudziko rakasanganwa nemadrivers kunzvimbo inonzi Steelport iri muSouth Africa imomuno mapurisa akasvika panzvimbo akatodzingwa panzvimbo akanzi bvai pano vakabva asi vanhu vakapakata zvombo vakaunganidza madriver panzvimbo imwe chete muchisango vachiita zvavanoda navo saka protection hatina rudziviriro kubva muhurumende yeSouth Africa asi vanhu vari kusevenza zvinhu zviri pamutemo kwete zvekuti vanhu havana mapepa iyo hurumende yeSouth Africa inozviziva yakapa vanhu mapepa kuti vashande zviri pamutemo matax vanhu vese vanobatirwa matax payers vose asi tikuramba tichisangana nedambudziko rakadai vamwe ndivo vanotouya vatinosevenza navo vachitokuudzai kuti muchaenda muri mumakofini ende hazvisi zvekutombofungidzira muno muSouth Africa vanhu vanourawa ende vaurawa hapana munhu mumwe chete waunonzwa kuti avharirwa saka isusu tikutambudzika nekuti tiri kusangana nematambudziko ekuti kuno takauya kuzoshava asi tave kusangana nerufu nekuda kwekuti takauya kuzoshanda
saka muri kuti poitwa sei tiri kunzwa kuti next week pane zvazvakarongwa panyaya iyoyiyi tiri kunzwa vajuru vari apa vari kutaurawo kuti ivo sesangano ravo vari kuda kuti vawanikewo vachimisa mota dzeivo masouth african asi imi semadriver ari imomo musouth africa muri kuronga zvipi next week
isu tanga tichironga kuti driver wose ari muno musouth africa anoshandira muno musouth africa ange achiburuka mumotikari mudzimotikari dzavari kushandisa vataure nevaridzi vedzimotikari kuti tinoda kuti timboratidzira kuratidza kuti zviri kuitika izvi hatisi kutenderana nazvo nekuti pari zvino zviri kuratidza kunge varidzi vemakambani ndo vakungotimiririra bedzi handi mazviona asi zvinoratidza kuti ivo vane pavanozokwanisa kusvika asi isu tinokwanisa kuti tivabatsirewo nekudzika mudzimotikari tobatsira vamwe vedu kana tiri kubatana navo sezvataurwa navajurwa kuti kwakuvhara maborders ose kusvikira hurumende yaacknowledge kuti pane zviri kuitika paita vanhu vanogara pasi nenhau iyi vanyatsogadzirisa nhau iyi kwete zvekuita kunge nhau isiri kunzwika pasina chiri kuitika nekuti pari zvino pari kuratidza kuti zvinhu zvese zvakanaka asi hapana chinhu chakanaka chiri kumboitika kana kunzi kune runyararo hakuna runyararo asi kuti ivo chete havasi kuda kuzviburitsa mukatarisa panews dzemuno musouth africa pari kungobuda chinhu chese chinenge changoitika chakashata kana ingava shopu yangobvira yoga zvinonzi mutforena abvirisa abvirisa shopu chakati chaingoitika vanhu vemateksi vemakombi ava vakarwa pachavo zviri kungonzi maforena madrug lords machii forena nini semaonero angu izwi rekuti forena rakuita kunge harichareri kuti anyone anobva kune imwe nyika yekure kana kuti chii yakureva munhu mutema ari musouth africa akauya kuzoshanda ndozvazva akutongoreva and south africa yacho ichiregerera vanhu zvekuti vanhu vanobhadhara taxi tinotarisira kuti vange vachichengetedzwa musouth africa handi munoona asi iko zvine zvinhu zvangoita kunge haukwanisi kuzvitsanangura hakuna mashoko anokwanisa kutsanangura kutambudzika kuri kuita vana vezimbabwe madrivers kunyanyanyanya nekuti vaakushanda izvezvi madriver ose akanzi aburuka apa muatest bp munoona kuti inenge yakashuta
aiwa
havachazivi zvokufunga
aiwa tinokutendai chaizvo timuve nezuva rakanaka uyezve muzvichengetedze kwamuri ikoko tichazokubatai next week kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei muve neweekend yakanaka
ye ngizwa kuthiwa ke silobaba lapha ecingweni kuti sizwe ukuthi silobani kumbe kumama ecingweni silobani kulapha ecingweni kunjani ye ngicela ukusondela efonini khuluma lobani ubani
Buhle.
Ye, Buhle kunjani?
Ngiyaphila.
Ye, ubona njani udaba esikhuluma ngalo?
Ngithola zoluphakathi, ngikade kumfonela manje.
Ye, sikhuluma ngakhona ukuthi eSouth Africa kukhanya ngazani ngomvulo. Kuyabe kungenwa ema-factory, abantu bedinga abantu bokuza. So, nokubona njani khona?
Okay, ngike ngaba, indaba leyo inzima kakhulu ngoba akula ngenye indlela futhi akula ukuthi singafinyelela ekuthini njengabantu bangaphandle. Okukhona ukuthi silinde leyo langa langemandeyi lona okwenzakalayo khona ngathi nje enye into esike nje ma kuthi abantu abangaphandle onke umuntu ofika zenke izimbazo baningi bona abantu bangaphandle baleyo kodwa ngendlela nje ukuthi vele uyabona nje ma uvele ngumntu wanomyanga nje umuntu nje ma iqala ethi uhlobo vele kubheke wena amehla kakhulu ngoba vele ma ungabheka ngoba manje angithi bakhuluma ngokuthi abantu abadayisa ama-drugs abantu abadayisa ama-drugs bayakazi ukuthi ngabantu ba but bona babala nje ukuthi abantu bezimba abantu abona manje sebeyijikisa sebesiyibona abantu abadrayiva bayakwazi abantu abadrayiva vele abaningi abantu bezimbabwe
oke ye lina kodwa lizazivikela ngani lizabaleka ezindlini liye emapholiseni kumbe lizakwenza njani
vele kuzivikela yikungena endlini uvale ngoba ngeke ukwazi ukulwa lo mphakathi uzekalayo kanjani kuvala endlini ukhiye uma bedlula phandle baza bedlula sokele basakhangela ngamafesi
sizokuthiwa abanye baqoqa abantu ukuthi bahlangane endaweni ezijeneyo kuyabe kusitshoni khonoko
ya kungayenzakala kodwa ke into kuyamele ikhangele ukuthi sinama-families angekho la asemakhaya ma into ezikanje ufaka kuzivikela kwakho yikuphi iqali ngoba ngekulwe lo muntu esendlini yakhe ulwelayo kanjani umuntu esendlini yakhe ngoba izikhala zisethe wona ona so ukuthi ube safe ukuthi ungene endlini eyihlulele kanjani ngoba le noma ungahambi ukuthi uyolwa nabo kusiyadlula imandizi ingabe izinto ezizezikhanyisa ezintoo
so ubona ngazani
ngekuzihlalendlini ezigatshele
so wena awuye emsebenzini omvulo
ha mina vele ngisebenzisa endlini nje ngezitalele
yebo phela
ngoba ngikwazi ukuthi ngilwalwa bani oyithweleni kanjalo mina leso sikhala esiphethe mina nginayo
hayi kuyazwakala mfowethu ye kuyazwakala kakhulu sibongele kakhulu Buhle
ngiyabonga
ndiwantina kusasa Yeah, so that is Mr. Boke. He says you'll be at home on Monday, so he doesn't want to take any chances. And he's really scared, you know, about the situation. Yeah.
Let's take another caller. Hello, caller.
Magadini.
Tiri wadi tuktora na nuyeshe, mburi kupi caller.
Mburi kutakorona bigi neema, ndiri kudepen.
Tauraiti nzweva neema, kwa kamira seiko kudepenuku.
Kudepen, parisino, kwa katinyarezo, kulinya iyo, iyo asi, kwa kambeke kuine iyo, iyo asi, esi, niri kuna na tutorial. Dambu ziko, ratia katasa na romuno South Africa, rino rwaza, uyeze, ndakutoona kuti government yemunomu yakufana ne government yekumusha driver ari kushunguruze waya hapana kana drivers na bepa ende vane ma permit but government haisi kukwanisa kusumudza musoro panyaya iyoyo asi vanhu vacho vane mvume kuve muno vane mvume kuti vaseze asi government yakangonyarara zvinhu zvichiitika izvona government yekwedu iri kuzvinzwa government yemuno iri kuzviona vanhu vachirohwa nekuurayiwa asi vanhu vakangonyarara saka kukurati politics ite game kukurati ma president haripaya yaa jisiku nyazo hapi wakwazo bwoze wano farira kuteo uka kwa Europa rivano
ayi wa mashoko makukutu
dai vanga wene shido levano ka zikale kakatore kero kutara akangoti no saka kana president achizizo akango nyarara wano achura iwa aduone se zilende vano iwa waine fume kugara muno waine mapepa.
Aiwa tinotenda vanhema. Muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka.
Vajuru muri kunzwa zvekutaurwa navanhema, munoona sei zvataurwa navanhema izvi?
Vanhema ndo vapedzira.
Hongu ehe.
Ehe, aiwa. Ichokwadi chacho chataurwa icho kuti kuona kwedu isisi kusangana. Zviri kuitika zvine ruoko. Rwe a political party. Pande zvinhu zvinongove zviri kungoitika chete sekuti zvapedza kuitika saizvozvi hapana kana munhu mumwe chete anosungwa. Munhu anotofonera kana murungu muridzi wekambani achimuudza kuti tamisa matiraka ako taabata panapa ototaura zita rake kuti ndinini but munhu iyeye haasungwi anongowanikwa mangwana achingofamba freely asi akonzeresa kuti kambani inge ichitadza kuoparata. Saka unobva ungoona wega kuti aiwa hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo zvine ruoko rwevakuru vakuru mukati plus zvinotsigirwa nenyaya yemeseji yavaiva nayo seanc takuenda kumaelections iyoyo kuti tichadzinga maforeign nationals.
Maybe if you can say the same thing in English, what's your view? The caller there just said he feels what's going on is politically motivated, that the government is very mum on what's going on. What's your view?
Yeah, I agree with you. It seems like there's a political hand in this issue. Because if you look at the their campaign message towards general elections here in South Africa, they were saying they are going to take out all the foreign nationals in order to create employment for the locals. So definitely, there's a political hand, and at the same time, no matter how criminal these people are, they won't be arrested. No matter the amount of crimes they commit against national, foreign nationals, they don't get arrested. They walk freely after they've killed, after they've beaten up people.
Keeps over to you.
Thank you so much, Juru. But looking at how things are going down there, are people going to group themselves some way and try to defend themselves? What's going on?
Yes, there are some plans underway, but we cannot preempt our plans. But this time around, definitely we are going to defend innocent people. We are going to defend all documented people, because if you look at truck drivers, they are all documented. They've got a valid work permit, and their permit allows them to drive all over South Africa to take up any employment. As long as they still have valid permits, they should work freely without any hindrances. They should work freely without any association trying to stop them from working. So we are going to do something to defend the people. We are not going to initiate any violence, but we are going to defend the people.
Hmm. I say, what is what is Slobani Kongani? One because of Babajur. I guess what is Slobani Kongani? Kunjan Void.
Napila Munjan, sir.
Napila Kumaran.
Kumano Paul Love.
Ye, Paul Love, I would you go to when not about one and general?
Utaba lo msakazi lutaba olubucayi lona mawuthi alibhekisa sakahle manje ngoba laba bantu indlela abavama ukuthi bakhulume ngayo ukuthi bona bathi abantu bangaphandle ngama-criminal abantu bangaphandle babathathela imisebenzi asilona iqiniso manje ngoba ngike ngakhuluma labanye babo namhlanje nje abanye esixoxa nje le ndaba ngibabonisa mina ngithi ngambona uma uzothi abantu bangaphandle ngama-criminals abantu bangaphandle bathatha imisebenzi utshoni ngani ngoba umuntu wangaphandle there are very few abantu bangaphandle msakazi ongabathola e-South Africa lapha besemafemini ongabathola la e-South Africa maybe besezibhedlela or any lekhuzeni yama-sectors e-government okusetshenzwa khona abantu bangaphandle bayazenzela ngezandla zabo you understand nokubona mina behamba bengena eziphaza bathi bona abantu bangaphandle babathathela ilekuveni bavula amabhizinesi ongekho emthethweni but uma uthi ebhekisisa le nto le uzothola ukuthi lowo muntu abathi uvule ibhizinesi ongekho emthethweni uvule ngathi ejaradini lo muntu walana uyakhile umuntu walana ngenxa yokuthi ngalamqondo webhizinesi wakhile ishophu wayinikeza umuntu wangaphandle ukuthi arente afake into zakhe athengise yena athole imali yerenta ngithi akekho umuntu wangaphandle ongamthola ehambe wayadinga isiganga wacenta wayakha ishophu bavula amashophu kubo kubo abantu balana emzansi angithi ma uthi uyabheka emafemini awungeke uhambe emafemini manje hamba bathi abantu abangaphandle abaningi ngabalamaphepha bahleli lapha ungekho emthethweni uzosebenza kanjani efemini ungela ID uzorejistwa njani efemini ngela ID asilona iqiniso angithi wona just nje into ebahluphayo nje ukuthi if into zabo zingabaxaka lana emzansi basuka bathathe iblame bayibhekise ebantwini bakufika ekutheni ngabe bona bazama ukubhekana le nkinga abasuka belazo lana e-South Africa bahlukane lokuthi bathi ikhozwa ngabantu bangaphandle ungabheka ama-drivers manje bebehlasela ama-drivers bathi abo-driver bonke laba obathola i-driver ama-truck lawa ngabantu abalamaphepha angithi abakhathiweyo abasebenza okusemthethweni uyayibona but bazozothola ukuthi kusasa lo muntu uyafika ahlaseke bathi lo muntu uyenza ukuthi thina sihole imali encane kambe kulo muntu ongafika afika tshintshe i-FM or afika tshintshe i-company athi hayi wena mlungu ubhadala abantu abaningi ubhadala imali eso or lawe ufika ujoyine lokho okuthole kuvele kukhona lawe besebenza ngaphansi kwakwakho
but
wena sufike lapho bona basuka bathi bona wena nguwena ozele ukuthi abelungu bangasikholisa imali asiyona iqiniso lelo
siyabonga kakhulu Ndlovu ungathinelwa kusasa baba
ngibongile msakazi
okay bye-bye so according to Mr. Ndlovu when things go wrong you know South Africans turn on foreigners and do whatever they want to them and nobody absolutely nobody is arrested thereafter
very interesting take there tinemwe mutererere ke itende kwavari hello caller tiripo asitaurisa imkoma tiri kutaura nani uye zvemuri kupi
muritaura na dzaundi makumbura ndiri kupretoria mukandimi
taurai tinzwe mukoma atawanda tiri kutaura nenyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa nyanya matruck driver imomo musouth africa
Ndakuzvipa kuti vanhu 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 vanh
Osaka kufamba chaiko muto chikamu nzvimbo yamunogara
iyi. Asida zvatomboita nani patamutatamo kwatinoka kana patanzwa mukuru wenyika achitaura asi vazati varikuda kuchiminisa chirikuti vachibhirema chirikuti patanzwa kuzvitori nani
mukuru wenyika vabuda paterevhizheni vanga vari kuti chii
varamaposa vanga vachira zvati vari kubhirema zvekuti vane vanhu ende vanga tofana kubva kuti zvimise kuti unidhekiseti
Aiwa, mashoko makuku kuti tinokutenda yanzvadzi muve nezuva rakanaka. Saka nemusi wemande muchaita sei manje? Aiwa, mashoko makuku kuti tinokutenda yanzvadzi muve nezuva rakanaka. There's a caller there from Pretoria saying that it's very scary to even step out and buy food. They're having to send some other people, like, you know, some of the people they work for, like white people can go and buy and then bring to their houses. But he's saying for him, on Monday, he's not too scared because he lives in, I think, in a prison complex. So it's a little bit safe.
Yes, kuma lo babo churu. Babo churu, lo kukone kwen?
Babo
mkokele. Babo mkokele, kunjan?
Siapira, njando.
Siapira, kuli. Akuchutu wena, kuna ngapo, ungabu senda, wene njan?
Mina nsharalana nga se century on the origin of Orthodoxy. Tinalana esipila kona. Asindawo leyana ehluphayo kangako ma kuthi kuya kunemisindo because abantu esiphila nabonana singathi nje sesingathi siyazwana into abangayithandiyo ngabantu laba abanezitolo abantu abanezitolo makuvuka umsindo le njengayenale bahamba bayo bagqekezele ezitolo abatshayi muntu bathatha ngezitolo ukudla nje njalo njalo. Okuningi ukuba kusuka-ke sokubuya kithi thina abantu sekuyiphi esifaka ama-audio kuma-WhatsApp senza ukuthi laba abantu basuke sebesibona ubugwa lapho esichaya. Kodwa-ke akunainto embi kakhulu mina engiyibonayo nje ukungazwani kwethu nalaba abantu esicelise kube sihlala nabolana because thina abantu esiya ngaphandelani esiya esilani e-South Africa baningi kakhulu siyaganga iningi lethu siyaganga kuthengiswa ama-drugs babambe inkunzi so uma kuvela inhlelo ezinje kanje basuka sebethagetha labani abantu uma kuthi bangetonefrik bazokuthathela-ke impahla siyabe kuze ubugebengu nje kuphela
ababulala abantu kodwa
kubulawa kwabantu kubulawa abantu laba abagangayo kakhulu ukubulawa kwabantu siyakubona nje bemalokishini vele bayafa abantu everyday khona lapha emalokishini uthole umuntu ubuya ngaphandle sengena ezitolo zabantu sengena endlini zabantu bakubambe bakushisa yikho sikubonayo thina lana ohlala khona kungathi kusasesefu kodwa kuselokishini selokishini siyamuke singazi ngomvulo-ke njengoba bekuvela kuma-audio ukuthi kuzoba njalo kodwa kuthuli angifuni ukuqamba amanga ukuthi ngijabulise abantu ngithile njani kuthule emalokishini kuthule gcine nje ngodlame lolu kuye khona epitori lale unigeria wadubule somatekisi yabona kodwa-ke hhayi sizobona ngomvulo kodwa thina abantu ze masivukana nje lapha elokishini kuthulile kakhulu angifuna ukuthi jabulise abantu ngento engekho ngumuntu khona lapha ngivakatshila ngithi
ye kunjalo mfowethu siyabonga kakhulu baba mkhokheli moyo ungadinela kusasa baba
siyabonga kakhulu qhubekele phambili
hayi siyabonga kakhulu bye bye so he's saying that he lives in a place called Centurion and he says most of the people that are being targeted are robbers and drug dealers so he says in most cases when you hear that some people have been killed most of them are this type of people. So he says sometimes people raid shops, foreigners' shops, and just empty them, you know, because they are saying that those shops, they can't ban them because they belong to South Africans.
Mm.
So the Zimbabweans, the Nigerians, and all that, all those other people, actually renting. They don't have stands on their own.
Mm.
So according to him, yeah.
Interesting take there. But I understand we have a caller. Hello, caller.
Hello, caller.
Hello, to the
Na
Afera zvangu muri sei koko?
Ai watiri waditaura istare nyune kwa muri mvamaenderera mberi muchiti pafungwa dzenyu.
Ndi Donald Mamboma.
Ai wa top fan yedu kwakadiko kwa muri ikoko.
Ah kuno kuri nani tongo gara takabatira ura maoko tete.
Eh taura itinzwi.
Nyairi ponde kuti havachinei nekuti kwai una mapepa kana kuti kudi vana vanenge vasingachangodi chete. Nezvedu vanyara nezindo yadingi.
Saka point was si.
Baba, but you know what I told you, Gaddy, see, like it. Maybe better that you would blame me. But who makes do, maybe by next dog, and I will be got. Don't forget, can they come away? This is. Nobody is having a good job. I think I'm a problem.
Saka imine muswe muvhuro muchaita sei patiri kunzwa kuti pari kurongwa mhirishonga ikoko.
Kuno kandiri hako mhirishonga chaiyo hakuna sewa iwo vane operation dzavo vanenge vachiita police home affairs. Nekuti kangogarawo pavanenge vapari pamba zvako usina kwaunofamba famba uchiinda vavhoita zvimwe zvima unnecessary genesis. Ndiwo unogona kunge wazvinzenga nekuti ukazoda kufamba-famba nguva yakadai ndipo paunozosvika sangana nepane pachiratidziko apazozozonge umazashata manje.
Pane mumwezve kola atanzi ati yeva Ramaphosa vambobuda patelevhizheni nhasi vachitaura pamusoro penyaya iyoyi mamboona here adhiresi yavaita.
Ndandina kuiona ndandi kubata bhati chinoretsa ndicho kuti kana dai vabudaka ndingati tatozviwa bcause dame andasvika inini ndingati ndatozviwa kana dai vataura zvine mudzindo chezvo unova vachifurizira tete apasi kokuti vakataura nokuti ivo vakatimbomataurawo mashoko iwavo kuti zvoti vakapromisa vanhu kuti chakutsvakirai mabasa kana tabvedza chi chakukiretirai mabasa saka mabasa aya oneta kumuka ndo akakunzi mabasa enyu ndo ane vava vanovekuzhe mazuva amaakuona vanhu vava kuita zvemuhambengo mabasa iwavo vakanga vapromisa vanhu avakutadza kumakireta like zvaza takamboona kwedu zvii 2 million jobs kuende kuzimbabwe akatadza kukirete ndoma avakunetsa.
Aiwa tinokutendai mukoma Donald muve nezuva rakanaka.
Aita basa chaizvo.
Ehe, bye bye.
Yes, amazuma mboma lapo yakuloma. So yes, mbuyeleke kubaba uJuru. Hey baba Juru, are you still on the line?
Yes, I'm there.
So what are you in a situation where you are going to do what you have said you may do if South Africans decide to raid foreigners? What are you going to do with planes, for example? What are you going to do with buses, you know, and trucks that are South African originated?
Can you come again?
So in terms of these trucks that you are saying are going to stop them and all those kind of things, what are you going to do? Especially when you look at planes. If there's a plane that is going to Zimbabwe, how are you going to stop it?
When it comes to flights, it's not a problem. We just write them letters, and normally they cooperate. And it's not the first time when they cooperate. We understand that they do cooperate, and we have to history with them. They do cooperate. And when it comes to trucks, I remember most of the trucks will cross border. They are driven by Zimbabweans. And at the same time, the employer is also on our side because their business is at risk.
Mm-hmm.
So If we tell them to park their trucks, they will do park. If they don't do park, the driver will be scared to go to South Africa. If we tell the driver to say stop, we should cooperate. Let's stop these South African registered trucks. They should not move. I believe that the drivers will cooperate.
Mm-hmm.
Their lives will be also at risk. So I don't think we have any problem with stopping trucks. And we don't advise people to be involved in any violent move. We want to do our defense peacefully, without burning any truck, without stoning any truck or any driver.
Mm-hmm.
Yes, yeah, uza kulige bamba konapo. Uweka chana statu rupen moyo. Hey, baba moyo, uchona jani?
Chona na uchona jani.
Si achona moyo, ye. Natuta haba lapu ngati ngalwa?
Ha, ne inkiri ngale, sibili.
Hmm.
Nga sibona intese zibakala kona ngale, sile zitomezi kona ngale. Sibona kulobunzi ima.
Hmm.
Eni zala bantu bakona ngale, mnange kashara kona ngale, natani 2013. Into a one way, each of the Ivians and Bona, Babe Vadim Quago, and another Pelan corner. However, some good about Kumebu, Rama Police, and Baggage Water with one seven. That she's bought. I am a very balanced but I think your wife would have a phone.
So we're to Zalokan,
they are lying and gained, and why two in general.
Okwenza ukuthi uhulumende kaLamaphosa athule kanje kuyini kuna ngombono wakho?
Ah, unenhliziyo embi. Lenhliziyo ilomoya embi. Njengalaba abathi busayo ngapha.
Ukuthi bayafanana nje?
Bayafanana yi.
So ke bo
uzuma lapho uzuma wayengcono kakhulu ngoba uye wayekhuza.
Pho manje kwenziweni ncaso kunje? Awubatshela abantu benze.
Hayi. Abantu bangabekezele. Ngokubuya lapho ekhaya, uyafika lapho ekhaya umtezele abantwana bavufa indlala. Ababekezele nje wabona umumo. Kuzadlula lokho yonke into iyedlula.
Hayi siyakuzwa sibongile kakhulu moyo ungathina kusasa ba.
Hayi ngibongile ukuthi kungithinte.
Sibongile kakhulu. So that is Mr. Moyo is in Zimbabwe. He says he was once in South Africa, but now he's in Zim. So he says if South Africans want to do anything, they can do it. If they've got a plan of making maybe engaging in these activities, they're definitely going to do it because they end up even banning police cars. So he says they are really very violent people. He says especially those that think that maybe their jobs are gone. And they even went to the extent of saying, people must be patient there in South Africa. Because what happens when you are ejected from work, you cannot go back home.
That's
do
true.
What, according to him. Yeah.
There's an urgent message here from Evelyn Mupamanga. She's saying, thanks Studio 7 for a good topic. I'm watching you live from Sasselburg. I'm a truck driver right now. They took one of my colleagues and they said they want a South African driver to come and get the truck from the truck stop where they are holding it. So she says she's given us a number. Please call me right now. I have a story. So she has breaking news right now. She says one of her truck, her colleagues, a Zimbabwean, has been taken right now and they are demanding that a South African truck driver comes to get the truck. So we're going to try and call you, Evelyn, if you're listening to us. Thank you very much. You've given us your number, so we are going to try your number so you can come in and tell us what exactly is going on. But I understand, I think you have a caller.
Yeah, what is going on? Caller, la pose to one. Hey, Void, Gunjan. Hello, Sloba Nekumane.
Magadi iko pasta iko kwa muri iko kumuti kusawala na pasta muri kupi.
Ndiriku truck driver.
Ndukunzo wati muri truck driver.
Ndiriku truck driver.
Tipeo maonero enyu kwa kamira se iko ko.
Ya, zina mira kwa kandata panata. Kaita zana rasina mbereki. Zinenge dzanhorera. Tambo dziko randiri kuona pamuno muSouth Africa muno mumatambuda mata confusion yekuti maauthorities akatipa kushanda. Vanhu ije vakanga vasingaibasa mbaaaaa because isisi most of us akaya ma-90 something ma-2000 pataitsaka mabasa iyaya vaiseka kuti komuri kuidei asa munotsaka ii hariti basa here toziva saka isusu tapinda mabasa ivo vazoona kuti noma ndo basa racho riripo itedzekunyaedza negavhenmend yavo vataurira negavhenmend kuti no isusu takagona kutevedza vaakutakuti tinotevedza zviri migavo iiiiiiana basa atleast makambani everyday vanotesa everyday aitanga vanhu vanoona basa but izvozvo kuti hatizigoni kana dai inini tipinde kana ai gavhenmend yacho yakanyara isi yacho musi uno yakaanikiwa kusiripotuko vanhu vabatwa nemachechi acho becausezvinoita zvekuti mabhanditi kana materorist kana yakakabata vanhu vakavatorera zonu mapurisa akauya mapurisa akadzinga icho akaenda saka hai hanya yacho iri kunei.
Aiwa, tinotenda Pastor TD, and tichakubatai zvakare. Nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika, asi tichakubatai, tinotenda chaizvo nemashoko enyu, uyezve mugare makazvichengetedza kwamuri ikoko. Tichakubatai next week. Bye-bye.
Yes, tizautwake silo muntu Cingwane, singazi kuti kurume Sihlovane. Kunjani kunapa Cingwane?
Wamina kurume Sindebele.
Iye, kunjani foto?
Ano, tira, kunjani kwa...
Nyapira, mkumarabani?
Malaster Pepe.
Ye, Pepe. Uhamba njani lapho khona khona?
Hayi, lapha kunzima mfowethu lapha. Nisebutswana lapha. Eyi, hayi, sitila nzima la.
Bathini lakho? Bafuna ukulivimbela?
Hayi, lapha bavimbela. Lapha bathi sibuyele emakhaya ethu lapha. Manje yinto kuthatha izincwadi zangikhona kunzima lawayo.
So, bathini? Baqalise nini ukuligijimisa khona?
Hayi, lapha sibasesinithatha ukuthi senyanga singe-S3 vele lokhu esihlala sigijima.
Ungazani ukwenziwa kwini? Kugcwele amapolisa?
Ya, kugcwele amapolisa lathi vele sesibaningi kakhulu esibuya le ekhaya le ngodivo lona lelo lisekhaya.
So singathi ke wena nxa sukhangele indawo bengasalifuni khonapho selibaningi kakhulu.
Ya, bona batsho njalo bathi sesibaningi kakhulu.
Kodwa akula mntu otshayayo phela khonapho?
Hayi, hayi ekutshayweni hayi ade kungakabi khona ekutshayayo.
Ye, uzwile ngokwenzakala egoli?
Ye, bengengezwa.
Pho uthini ngakho khonokho?
Eyi, hayi kunzima futhi, kunzima lokhu vele sokufuna uNkulunkulu ngoba eyi nakwemuva vele kunzima wesi.
Pho abantu bazayenzani, lani zayenzani khonapho?
Hayi, lokhu vele ukuthi singathi singayenzani ngaphandle kokuthi sizame amaphepha, but manje inkinga yizo zona imali zokuthi sithathe amaphemisi.
Amapemiti khonapho, ipemiti yimalini?
Ngo-3000.
Pula?
3000 pula.
Kunzima mfowethu, phosele ukugcina ke?
Kunzima.
Ye, phosele ukugcina ba?
Hayi, elokugcina lona lelo nje kuphelele ukuthi hayi kusele nzima lapho emazweni.
Hayi, sibongile Bhebhe, ungatelwa kusasa ba?
Hayi, kuhle ba.
Yeah, so that is Mr. Pepe. He's in Haveron. He's saying he's got some problems as well there. He says that foreigners are having a torrid time. You know, there are police all over and they can't even get permits because they're very expensive. He says each permit is 3,000 pula. So it's difficult to raise that money, according to him. Especially when you're not working a formal job, you know.
Yes, let me just also read some comments here from the VOA Shona Facebook page. Crichton Gweshe is saying, please call me. Evelyn Mupamanga is saying, please call me, but I understand we've been trying a number, but it's not going through. She's the lady who is saying, okay, hello, caller.
Magadi sisimasa.
Tiri potri kutora nani uyezve muri kupi?
Muri kutanga kufuna ndashandisa wangu foni yemudzimai pano zvangu ndibata ndiri pana passport yedu South Africa.
Ehe, tiitsanangurewo kuti kuri kufamba sei koko vachafunya.
Ini nisima vedri truck driver. Ndanga ndo ndodrava ndara sembe ndina kwa sobe ndo watoleda saka pata ndichifamba ndichisvika kwa sobe ndangongo kuti no my colleague shamwari yangu ine nzito mundo yabatwa nokuma na ATDF vakamutora akaloda product na explosive vakaenda naye vaina naye vakanopaka vadzapinda muri truck stop mai vane 50 matrucks anga ari imomo vatu vari kuda South African driver kuti auye atore truck iyoyo kuti isuketi muzimbabwe we are not allowed to drive those trucks so by now is I'm talking now the pangosvika mapurisa anobvavarwisa matrucks iwayo zvikabva anofanira kuya netsamba inonotisa zvaitikira mupanda bell park vanofanira kunotisa kuti no zviri pamutemo zvavari kuita so hatizivi kusvika muse Monday mangwana Saturday Sunday tinge tichishanda but handiri kuona zvakationera kuti tinge tichipinda paroad
ndombokubatsai muromo ipapo mati mapurisa ati chii
vati vanoda tsamba kubva kuvakomana veATDF vari kuzvidagira vachiti otruck hanzivina kuti ATDF Otruck Drivers Foundation ndo vakomana vari kukonzeresa noizi misika itikanapa vakatopurumisa kuti muse as from Monday hakuna tisaki nofamba izvi zvisikuu semanda hatisi kutoenda basa tinge takatopaka
saka kune avo vanga vambobatwa pamataura avatsomondo vazoitwa sei
vatomondo vazoririswa izvozvi izvi kuti avandirikuita kunokuva vatitevera chiti variritswa nemapurisa tikanzinochiregai vanhu vaendavo asi atoudza tomondo kuti no havasi kuda kumuona achidriva South African wage truck inofanira kudriva nema South African set havasi kuda kumuona ari muroi so zvatotiomera chisima Zimbabwe.
Aiwa mashoko makukutu tinokutendai chaizvo vachapfunya kunge manga muri pachirongwa chedu uyezve tinoshuvira kuti muchengetedzwe kwamuri ikoko.
Naita basa sisimasi.
Aiwa muve nezuva rakanaka. Gibbs, we're hearing there. Yes, breaking news actually. We have a truck driver achapfunya who is saying that one of his colleagues at Somondo was actually stopped and they were taken to a truck stop that had more than 50 trucks, he's saying, being driven by foreigners, amongst them Zimbabweans, and they were told that they have to leave without the trucks and get South African truck drivers to come and pick up the trucks. So he's just retelling that on Monday, he and other Zimbabweans are not going to work.
So this All Truck Drivers Foundation has been doing this for a while now, but it seems as if they are upping their gear on Monday, because it appears as if they are working with some people that are, you know, working behind the scenes, and some of them belong to various political parties, we are told. So now, Sibuyele kubaba Churu. Hey, Baba Churu, are you still on the line?
Yebo, ngikhona.
Yeah, ngasuka ngela Baba Churu, uzwile ubaba okhulume ekugcineni kathesi lapho esithi ama truck drivers ungazange kule nkinga. Kodwa ke mbona ngani isikhathi sethu sesidliwe kumangoye. So kumele abantu benzeni, kumele bengazidefending ezibhamu lezinye izinto, antsho kunjalo. Yeah, kumbe hayi.
Haya kunjalo kufanele kuphela sibabone nje nje ukuthi iSouth Africa ikwezulwini South Africa ilayo iAfrica singamisa i-business nabantu baseSouth Africa ngaphandle kweSouth Africa njengokukhuluma kwethu ukuthi sizomisa iimoto zonke zaseSouth Africa i-government izothatha imali okuzeni ukuthi bamisele la bantu babo bengayenzi intando yabo maizinto zisemthethweni ukuthi itathileli thuba ukunikeza ama-drivers wonke i-phone number yethu our phone number, our WhatsApp number is South Africa 062-396-6158. 062-396-6158.
Thank you so much, Mr. Churu. Time is out. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Dennis Juru, president of the International Cross-Border Traders Association, and some truck drivers who actually got involved in this show as well. Signing off is Kim Stube in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mplanganya, who is saying, hey, please share the feed if you're on the show. And thank you to all the truck drivers that joined us and all that were live streaming with us. We have a very good weekend. Bye-bye.